Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumiguru 5 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rinoparura hwaro huchatevedzwa nenyika kwemakore maviri ari kutevera senzira yekuwandudza upfumi hwenyika. Hurumende inobvuma kuripa mukuru weZimbabwe Peace Project muzvara Justina Mukoko 150,000 ezviuru zvemadhora. Zimbabwe Council of Churches inoti yave pedyo nekuronga musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wekuti vataurirane kuitira kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari nhasi raparura hwaro huchatevedzwa nenyika kwemakore maviri ari kutevera senzira yekuvandudza upfumi hwenyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashparura urongwa uhumarare nhasi gurukota rezvemari vamutulincuve vati urongwa uhu uhwo hwavari kudaidza kuti Transitional Stabilization Program hwakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika kubva pari zvino kusvika muna zvita 2020 kubudikidza nekusimbaradza nyaya dzekurima, kutyerwa kwezvicherwa, kusimbisa nyaya yekutengeserana nedzimwe nyika, kudzikisa mari inoshandiswa nevari muhurumende, kugadzirisa migwagwa, madhamu nezvimwe zvivakwa zvehurumende, pamwe nekuona kuti makanzuru ose aita zvose zvaanosungirwa kuita kuitira kuti veruzhinji vawane ugaro hwakanaka. Vancuve vati hurumende ichasimbaradzawo nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzeveruzhinji pamwe nekuona kuti munyika magara muine runyararo kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vemabhizimisi ekunze vanoda kuzosima mari muno. Vatiwo zvakakosha kuti vemabhizimisi emuno vasimewo mari yavo munyika senzira yekukwezvawo vekunze uye kuti nyika yashanda zvakasimba kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund nemamwe.
Program ye Transitional Stabilization ndegu tzigira ufumi wenyika so that we to fix the economic problems now at the moment which is growth that needs to come up, which is zema finances zumari zehulumende in terms of China expender that we expend and also to control the wage bill and so forth.
Vancuve vaenderera mberi vachiti upfumi hwenyika hwakatarisirwa kukura nezvikamu zvina kubva muzana mumakore mana kubva gore rinouya huchizokura nezvikamu zvinomwe kubva muzana mumakore anonge achitevera maererano neurongwa hwehurumende hwekuti munhu wese munyika ange ave kugara zvakanaka panosvika gore ra2030. Vancuve vatiwo hurumende ichawedzera nhengo dzeparamende mari dzadzinotambiriswa kuitira kuti dzinyatsoitawo basa dzakachena mwoyo sezvo vachiti nyaya dzinozeyewa nenhengo dzeparamende mudare radzo dzichibata upenyu hweveruzhinji.
Nyaya yeparamende ndekuti they are playing an important role. Ibasa rakakurisa saka tota kuti vave nemaresources vanonida kuti patibatsirewo patimonite ndivo vatomonita kasasehurumende nditi. So we want to make sure that they have enough resources to do that right of us iroro.
Vanyuwe au vangavakatsigirwa nemunyori mbazi ravo va George Guva Matanga vati mari dzemitero dzirikubhadhariswa vanhu dzichashandiswa kugadzirisa zvinhu zvinobatika zvakafanana nemigwagwa nekuona kuti zvipatara zvine mishonga vachiti zvakakosha kuti nyika irwisana neuori kuti mari dzemitero dzioneke kushanda kwadzo. Mushure mekuparira hurongwa hwavo, vanyuve vaudza Studio 7 kuti vane hurongwa hwekubvisa mari yemhando yemabond notes nekufamba kwenguva, mushure mekunge vagadzirisa zvinhu zvakati kuti. Zvichakadai, nyanzvi munyadze zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti hapana chinofamba kana hurumende isina kuzvipira kuita zvose zviri kutaurwa navanyuve.
Chutanga chingade kutaura ndechekuti hapana zvitsva zvokunyanya kubuda mugwaro raparurwa here. Vari kutaura zvinhu zvatagara tichiziva uye zvinhu zvatagara tichikurudzirawo hurumende kuti inge ichiita. Nyaya dzekuti tinge tichidzikisa atinoti pachirungu recurrent expenditures. Nyaya dzekutraya kuwandudza yatingati tax base nyaya marifomu ari kutaura ndo zvatasingotaura but chakakosha kuti tijekese ndechekuti panenge paine will necommitment here yekuita mareforms amamwe acho ari kutaurwa aya.
Vanyuve vazivisawo kuti hurumende ine hurongwa hwekuti pave nenzvimbo imwe chete ichange ichipa maresinesi kune vekunze vanoda kuita mabhizimisi muno, vachiti pane vamwe vana muzvinabhizimusi vavasina kudoma nemazita vavati vakatosima mari dzavo kune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe nechikonzero chekuti vainzi vatsvage maresinesi anodarika makumi maviri kuti vaise bhizimusi ravo muno. Bazi rezvemari ratiwo riri mubishi kuongorora nyaya yekuti vari muhurumende vashandise motokari dzisingadhure senzira yekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende muzvinhu zvisina nemusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru wevatongi vematarezi Mosva Valokumalava vanoti chinangwa chehurumende chekuti upfumi hwenyika usimukire achingabudiriri kana uori ukasarwiswa zvakasimba. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo kwavaita mipanda mitatu ichashandiswa sematare matsva pahaikoti yemubulawayo nhasi, Chief Justice Malava vati huori chinhu chiri kunetsa zvikuru munyika. Vachitiwo vematare pamwe neveruzhinji vanofanirwa kurwisana nehuori zvakasimba kuti upere zvachose.
It is disheartening, ladies and gentlemen, to note that this scourge continues to affect
chini chinorwadza mune zvikuru kuti dambudziko rehuri riri kuramba richitekeshera kubata pata mapazi ose munyika nekuda kwezvizizi nyaya dzava kumatare pamwe chete neveruzhinji kuti vasaita zvinokurudzira huori asi kuti vataure pose pavanoona huori huchiitwa mumatare pamwe nemune zvekufambisiwa kwemutemo.
Gurukota rezvemitemo vaZiambi Ziambi vatiwo bazi ravo riri kushanda neJudicial Services Commission mukugadzirisa matare kuti nyaya dzehuori dzitongwe nechimbi chimbi.
Takuita maspecialized courts for corruption, takuita maprosecutor vachuchisi vanenge vakamirira izvozvo, mamagistrate, majudge, takuda kuita dedicated team inodzidziswa kuti nyika ibudirire tinofanirwa kunge tichirwisa huori. Kuharare takatovhura court kurotondo, a specialized court. Chief Justice vari kufamba vachiita kuti pane makort pega pega tinge tine maspecialized courts. Maprosecutor edu vari kutirema zvakare kuti vange vachiita nyaya dzachona idzodzo.
Vamalava vati vanoziva kuti kungove nezvivakwa chete pasina kushanda kwakanaka kwevanhu vose vanoshanda mumatare hakuna zvakunonyanyobatsira, vakakurudzira kuti vanoshanda mumatare edzimhosva vazvipire kuita mabasa avo nemazvo. Kweta ranga riri pachiitiko ichi, vakolwa nengwenya vati vamalava vabaya dede nemukanwa pakutaura nezvekukosha kwekurwisa huori. Izvi zvatsigirwawo naReverend Leonard Mpezani, avo vati huori hunodzorera upfumi hwenyika, avo vati huori hunodzorera upfumi hwenyika kumashure.
Tinotsigira chaizvo zvavari kuita zvokuti varwise huori, nokuti huori hunodzikisira upfumi hwenyika.
Vamalava vatu vanofara nekuwedzerwa kwematare aya. Vachiti veJudicial Services Commission vari kuvaka mamwe matare munzvimbo dzakasiyana siyana munyika zvichienderana nedonzvo ravo rekuti veruzhinji vakwanise kuve pedyo nematare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro nhasira pamutongo wekuti mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvara Justina Mukoko vapiwe mari inosvika madhora zviuru zana nemakumi mashanu semuripo wekupambwa nekushungurudzwa kwavakaitwa vari muusungwa. Pamari iyi Muzvara Mukoko vachapiwa mari inosvika chiuru zana, imwe inosvika zviuru makumi mashanu ichienda kumagweta avo anove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Hurumende nemagweta aMuzvara Mukoko vawirirana pamari iyi pamberi pedare. Dare iri rati mari iyi ibhadharwe musi wa 31 Gumiguru usati vadarika. Muzvara Mukoko vakapambwa kumba kwavo kuNorton musi wa 3 Zvita 2008 vakazoendeswa kumatare edzimhosva musi wa 24 Zvita vachipomerwa mhosva yekuda kupirigura hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Dare reSupreme Court rakambotara kuti vose vainge vapamba Muzvara Mukoko vaigona kuendeswa kumatare ivo pauzima. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Muzvara Mukoko.
Chekutanga ndechekuti muripo uyu hausi muripo wekuti unodzima zvironda zvandakave nazvo nekuda kwekupambwa uye nekushungurudzwa mumaoko evasori vehurumende. Asi chikuru chinoita muripo uyu kuratidza kuti kutyora kodzero yevanhu zvinhu zvinodhura, uyezve zvinoratidza kuti hurumende inogona kuendeswa kumatare vanhu vagobudirira.
Ndeapi mashoko amunodawo kupa kune vamwe vanotyorerwa kodzero dzavo asi vachizotya kuenda kumatare nezvikonzero zvakasiyana siyana?
Inini ndiri kuvimba kuti zvaitika izvi zvichaita kuti vamwe vakatyorerwa kodzero dzavo vazive kuti kana vakatyorerwa kodzero zviripo zvekuita. Asi ndiri kudawo kusvitsa shoko zvekare rekuti inini pandakapambwa muna 2008 nezvakazoitika mumasure pandakapambwa nevamwe vepabasa pangu nevamwewo vakawanda vanga vapambwa inini ndisati ndatorwa, ndiri kuda kuti hurumende isakanganwe kuti kana naivavo vane kodzero dzavo dzakatyorwa panguva iyoyo. Saka ichi ngachive chidzidzo chichaita kuti ivavo nyaya dzavo dzane makore dzigonzwikwawo. Ngatiregei kungoshandisa nyaya imwe chete tofunga kuti zvinhu zvese zvagadzirika, nekuti munoziva kuti mumashure mekupambwa kwangu muna 2016 muna March itaidzamara akatorwa aenda kunogerwa, nanhasi muri yake haizive kwari.
Pane vanhu vakakushungurudzai, pane vamunoziva here uye chishuwo chenyuwo here kuti vanhu ava vamiswawo pamberi pematare?
Ndofunga pane munhu wani wandakambosangana naye, vamwe vakataurwa nemazita avo, asi ndofunga izvo ndakuda kuzviisa mumasure mangu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project Muzvara Justina Mukoko vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vadzidzisi vanoti apo pasi rose riri kucherechedza zuva revadzidzisi pasi rose reWorld Teachers Day, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvarayiridzi nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzekurarama. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vadzidzisi vanoti vatadziswa kusangana nemasangano anovamiririra zvitevera kurambidzwa kwavakaitwa nehurumende nepamusana pechirwere chekorera. Mudzidzisi wemumasvingo vamunyaradzi chaoke vati zuva iri hachisina chiremerera muZimbabwe nekuti rinovafungisa kutambura kwavanoita.
Mutemo zuva iri ringadei riri zuva ratiri kupemberera basa redu reudzidzisi. But situation yatinayo muZimbabwe ndeyekuti pari zvino hapana chekupemberera. Tatine tarisiro yekuti zvataka promisiwa nehurumende iripo iyi kuti zvichaimprova, hapana kana chimwe chiri kuimprova. In fact zvinhu zvese zviri kutodzokera kumashure. Tikatarisa kamuhoro kari kupuwa mudzidzisi $400, hapana zvakanokwanisa, considering kuti 1 tinopeya mabills, 2 tinotenga chikafu, 3 tinobhadhara mafizi kuboarding chaiko. Mari yatinotambira pamwedzi haikwani kana half kana quarter yefees.
Mutungamiri weprogressive teachers union in Zimbabwe vatakavafira zvovo vati vanonyunyuta nekurambidzwa kuchema vari pamwe chete vachicherechedza zuva ravo. Vazvovo vati hurumende yakavanda nechirwere chekorera kuti vadzidzisi vasasangane kuti vataure zvichemo zvavo.
Zuva iri tinoriona zvakasiyana navamwe vanokomemorota. Isu tiri kuchema kudonha kwamaticha kubva pavanhu vakakosha kuti iko zvino vangova samarara. Havasiri chinhu chinokosha. Tareruka somusha watamwa nokutsva guni somutakura. Saka hationi kukosha kwedu. Worse still even hurumende haidiwo kuti tikomemorate zuva rakadai nokuti kuti kune kolera. Isu hationi sokuti chikonzero chokuti varairidzi vangatadza kuti vacelebrate zuva reWorld Teachers Day. Nokuti kuzvikoro kwachona tinoona kuti kune vana vakawanda, kune maticha akawanda. Vakaramba kuti tivhare zvikoro tichiti kune kolera, vakati tirambe chidzidzisa. Saka tionesei kuti nhasi vazotirambidza kuti ticelebrate ukomemorate World Teachers Day.
Mumwe murairidzi aramba kudomwa zita rake sezvo achityira basa rake ati basa ravo harisi kukosheswa nehurumende, nekudaro vari kutambura kupfuura vamwe vanoshandira hurumende.
Mubvunzo wamabvunzo wakanaka chose. Ndatoshamisikawo kuti kukanga mauti nhasi World Teachers Day nourewo kuti hurumende mabatira yari kutiita haana kunyatsonaka zvayo. Isusu vachikangama kuti isu tisi cornerstone yenyika, we educate the nation, asi zvinhu hasi kubuda zvakanaka.
Vazvovo vati vachazosangana nevadzidzisi vachicherechedza zuva iri kana korera yapera munyika. Vati kunze kwekupuwa mihoro mishoma, vadzidzisi vanogara kushungurudzwa kunyanya panguva dzesarudzo vachimbonyikidzwa kodzero dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vapo mavhima kuti vatipe divi ravo pazvinyuto zvevarairidzi. Zuva reWorld Teachers Day rakatanga kucherechedzwa pasi rose mugore ra1994. Zuva iri rinocherechedzwa gore rega rega musi wa5 Gumugu. Guru masangano evarairidzi achibatana achikurukura zvine chekuita nebasa ravo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai yanoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai yanoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano Prayer Network Zimbabwe riri kuita munamato wesiku wese nhasi muHarare senzira yekupeta nayo urongwa hwekunamatira nyika pamwe nekutsanya kwemazuva 40 uwo uri kupera nhasi. Sachigaro wesangano iri vaJacob Ngarivhume vanoti chinangwa chavo chikuru ndechekupa vana veZimbabwe vimbo pamwe nekumutsiridza mweya wavo wekurwira kugara kwakanaka. Urongwa hwekunamatira nyika pamwe nekutsanya kwemazuva 40 uhu hwakatangwa musi wa27 Nyamavhuvhu uye wakanga wakanangana nekunamatira nyika iyo inonzi yasvika pamararano zvekuti yave kuda ruoko rwaMwari. Vangarivhume vanoti munamato uyu uri kuitirwa kumahofisi esangano ravo muHarare uye unotarisirwa kutanga nenguva dzepfumbamwe.
Munamato wetinawo nhasi tiri kusangana sevakristo nyika yese. Takanga tiri pamunamato wetinoti 40 days fast and prayer for Zimbabwe. Zvinoreva izvo kuti tanga tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe kwemazuva makumi mana apfuura tichizvinyime zvekudya tichinamata. Saka nhasi tiri kupedzisa munamato uyoyu nemunamato watinoti isusu all night prayer, zvichireva kuti tinoita usiku hwose takasvinura tichinamatira nyika yeZimbabwe.
Munamato uri kuitirwa kupi uyu vangarivhume?
Munamato tiri kuita nyika yese mapoka mapoka vanga vachiita participate paprogramming. Vanhu vari kuungana, asi munamato wedu mukuru unonga uchinzirwa iwo vanhu vakaungana muHarare maoffice ePrayer Network Zimbabwe kuHatfield panumber 52 Scott Road.
Chihombe chamunotarisira kuti chingaburiswa nemunamato uyu chii vangarivhume? Tichiona kuti zvinhu zviri kungoramba zviri mamiriro azvakaita.
Chekutanga tinoda kuti tikurudzirane nevakristo kuvape tariro kuti nyika irambe yakatsunga ichiziva kuti kuramba takatsunga chitarisira kuna Mwari uye tichirwa kuti zvinhu zvinake ndo zvinotodikana pari zvino. Saka tiri kupe vanhu tariro. Chechipiri, tiri kuramba tichinamata kuti Mwari tinzwei zvinhu zvishanduke. Nyika ino inogona kuti isvike painonaka. Saka tiri kushingairira kunamata kuti Mwari tinzwei isu savanhu tazvitadza, asi imi Mwari hamungatadzi. Saka ndo donzvo redu guru rekuti timutsiridze and rekindle the fighting spirit muvana veZimbabwe nevakristo vari muZimbabwe kuti tirwe kusvika nyika yanaka.
Ndivanani vari kutarisirwa kunge vachipinda munamato uyu?
Vana veZimbabwe nevanamati veZimbabwe, vakristo vari muZimbabwe ndo vari kuuya nokuti munamato wavo ende ndo vanga vachiite programming. Takakokawo mapolitical party kuti vanokwanisa vanga vachiuya.
Ko mutungamiri wenyika muri kuvatarisirawo here kumunamato uyu kana kuti makavakokawo here?
Takavakoka asi hatina chatakawana back. Tsamba dzakaendeswa asi havana kupindura.
Vanga vari sachigaro wePrayer Network Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vachitaura vari paRunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Zimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC inoti yave pedyo nekuronga musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nechinangwa chekuti vaviri ava vataurirane kuitira kuti nyika ifambire mberi. ZCC inoti yakaita misangano nevemakereke, vemabhizimusi pamwe nevamiriri venyika dzekunze ichinzwawo mafungiro avo. Munyori weZCC Dr. Kenneth Mutata vanoti hapasati pave nezvizhinji zvekutaura sezvo vachiri mushishi rekuronga kuti nhaurirano itange pakati pemapato maviri aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri weDivine Destiny Network uye vari mumwe wevakuru vakuru muZCC Bishop Anselmo Magaya kuti tinzwe zvizhinji.
Takatarisana nebasa guru kana kuti zvinofanirwa kuitwa nemakereke maringe nematongerwo enyika. Tinofanira kuzvitarisa takananga nozvekare nokuti iro shoko raMwari rinombotichi pamusoro pebasa rekereke kana kuti basa remaprofita. Saka tikatarisa Bhaibheri tinoona kuti paigadzwa madzimambo pega pega, Mwari vaiasaina maprofita mumwaka yakasiyana siyana. Ende basa ravo rakanga riri rekuti number one vainongedza madzimambo pamusoro pezvivi zvavo nechikonzero chekuti vavafanire kutendeuke kuitira kuti nyika igowana kuporeswa. Chechipiri, vainongedza zvekare kumadzimambo kuti vazive mundangariro waMwari zviri kutaurwa naMwari pamwaka wavairarama iwoyo.
Nemamiriro akaita zvinhu mukuedza kutora veZANU-PF, vana vamunangagwa neveMDC, vana vachamisa kuti vagare patafura imwe chete, zvinhu zvinokwanisika kuitika here?
Zvinokwanisika kuitika chete kana tinge tagona kunzwanana kuti dambudziko riri pa. Tichakanganwa kuti nyaya dzekutaurana idzi hadzina kutanga nhasi. Pane mapisa kodzi akasainwa imo muno muZimbabwe chaimo chaimo. Pisa kodzi yekutanga hombe yakasainwa mu1987 navaJoshua Nkomo navaMugabe. Asi ipisa kodi yakasainwa over dead bodies, over blood, haina kusolva maissues ezvinhu zvainetsa.
Chinga chabuda iko zvino chingatarisirwe nevana veZimbabwe ndechekuti wokudii?
Chokutanga ndechekuti izvo tinofanira kutarisa kuti tiri patiri iko zvino nokuda kwechikonzero chei. Chikonzero chaita kuti tisvike patiri nhasi inyaya yekuti utongi wezano PF waimbo tungamirwa na Mugabe vamunangagwa vari architecture wacho ikawondonga upfumi hwenyika sa inokonzeresa ma disputed election vakaita zvimwe chete izvozvo iro gore rino state ikauraya vanhu kwa 1 August zvino izvozvo fana kuburiswa pachena and zvikabuda pachena kwakutoona kuti agenda inobvumirwana nevanhu vemuZimbabwe ndeipi kwete naNelson na Emerson chete.
Vanga vari mutungamiri weDivine Destiny Network uye vari mumwe wevakuru vakuru veZimbabwe Council of Churches, Bishop Anselmo Magaya, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Caps United, Dynamos neHighlanders zvatarisana nenguva yekusandura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare makota finali yechibuku Super Cup Sondorino. Zvine chinangwa chimwe chete chekukunda nekufadza vatsigiri vavo vanga vachingochema mwaka wese. Makepekepe Dimbare neBoso dzakatobuda kare mukurura mukombe weLeague. Zvekuti chibuku Super Cup ndiyo yega yadzatarisana nayo kuti dziwane chekubata mwaka uno. Dynamos iyo ine murairidzi muTaloid Chigove iri kusangana neHerentals muRufaro Stadium nesvondo mumutambo uyo inofarira kukunda kuti imbofarawo mushure mekusuwa kwenguva refu. Vachatora mukombe uyu vanowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Vawebza marechera veDimbare vanoti vari kuda mari iyi kuti vagadzirise zvinhu zvakavaomera.
Sevanhu takaomerwa munyika makaoma, zvinhu zviri kunetsa, saka kana tatohwina mukombe uyu unotibatsira kuti kamari katinenge tawana kaya tokwanisa kubhadhara tunhu kwatinenge tisina kuita sei.
Asi mitambo yemakwikwi aya iri kupfungaudza utsi nemugovera apo Highlanders iri munzira yakananga kuRufaro Stadium kuzosangana nechikwata chine mukombe uyu Harare City. Kubvira makundano aya atanga muna 2014, Harare City haisati yambotadza kusvika masemifinari, uyezve pese painosangana neHighlanders muRufaro Stadium inowanzokunda. Asi mumwe muteveri weBoso vatinache munetsi vanoti izvi zviri kupera nemugovera.
Ndikuona mangwana tichowarowa iwo ngavasati dherera vachifungidzira kuti vachatirowa pesa pamakoresa rungotirowa, asi mutambo wemangwana tiri kuwarowa.
Caps United iyo iri kuti rimwe zuva yabaka moto, rimwe zuva moto wacho wadzima, iri kutarisira kuti moto uyu uchabaka muAscot Stadium umo iri kusangana nechapungu nemugovera zvekare. Mutevedzeri wemurairidzi wechikwata ichi Fungai Kwashi anotaura zvavakapakata.
Todzi makapkins saka already we are meant to be capkins and we are capkins, so we have to relive those moments again. Tidzose timu ichi malevels ainozikana kunzi timu inosimudza mukombe.
Mutambo pakati petriangle neNitrat kuGibbo ndiyo uchavhara musuo yemitambo yechibuku Super Cup iyi. Pamusoro pemadhora zviuru makumi manomwe nezvishanu, chikwata chinotora mukombe uyu chinomirira nyika zvekare makundano emuAfrica eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bazi rezvemari rinoparura hwaro huchatevedzwa nenyika kwemakore maviri ari kutevera senzira yekuwandudza upfumi hwenyika. Hurumende inobvuma kuripa mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko 150,000 ezviuru zvemadhora. ZCC inoti yave pedyo nekuronga musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai Minister Ndekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.